Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro na udzedu dzanasi chishanu gumi guru 12 2018. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU wakasungwa nezuro wotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi. Zvinhu zvoramba zvakaoma munyika kunyange hazvo mutengo webond note neRTGS uchinzi wati dzikirei. Sangano retajamuka rokurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mutsindo nemuvhuro richiti iyi ndiyo chete nzira yekuudza hurumende kuti yakundikana kugadzirisa zvinhu munyika. Vanofarira mitambo vowana chinovafadza mukupera kwesvondo sezvo kuine mitambo yetsiva pamwe nemitambo yenhabvu mumakwikwi eHarare Derby pamwe nemutambo weMawarriors nechikwata cheDemocratic Republic of Congo. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzeupfumi, kushaikwa kwemishonga, kushaikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushaikwa kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.